Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi, uri musi wechitatu chivabvu 31, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
The United States will always stand by our values of peace, transparency, and inclusivity in the electoral processes. We appreciate that President Mnangagwa has also consistently called for peace and unity.
Muzinda weAmerica muHarare unoti ucharamba uchikurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo dzegore rino, kunyangwe hurumende iri kuti uku kupindira mune zvematongerwo enyika.
Nyaya yekunonoka kubhadharwa kwemari inyaya yakambotaurwa munguva yakati kuti ikavimbiswa nagavhuna kuti hachatori nguva yakareba tatabhadhara vanhu mari.
Imwe nyanzvi dzezveupfumi inoti kunonoka kugoverwa kwemari dzekunge dzekunze dzinenge dzatengwa nevemabhizimusi pamusika weRBZ, Foreign Currency Auction Flow, ndiro rimwe rezvikonzero zviri kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira. Masangano eUnited States Agency for International Development, USAID, nereInternews anoti madzimai nevanasikana vakawanda vari kubvisa nhumbu munyika gore rega rega. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuWashington DC. Hurumende yeAmerica inoti ichaenderera mberi nekukurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti vanyorese kuvhota uye kuti izwi ravo rinzwikwe. Izvi zvinotevera kudaidzwa kwemumwe mukuru kumuzinda wenyika iyi kumahofisi ehurumende emunhu mutapa, sezvo Zimbabwe iri kuti haisi kufara nezviri kunyorwa nemuzinda uyu padande mutande reTwitter. America iri kukurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti vanyorese kuvhota uye kuti vaite sarudzo murunyararo. Zimbabwe inoti uku kuda kupindira mune zvematongerwo enyika. Asi mumashoko atumirwa Studio 7 mutauriri wemuzinda weAmerica muHarare, muzvare Meg Riggs, vati America icharamba ichikurudzira runyararo munyika.
The United States will always stand by our values of peace,
America icharamba ichikurudzira runyararo, utongi hwejekerere pamwe nekubatana muZimbabwe nekupa kuridzira ro yerunyararo.
Muzvare Riggs vakataura mashoko aya mushure memusangano pakati pemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Ambassador Rofina Chikava, nemumwe mukuru kumuzinda weAmerica muHarare, muzvare Elaine French. Muzvare Riggs vati zvavari kutaura ndizvo zvinongotaurwa nguva dzose nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mhirizhonga.
We appreciate that President Mnangagwa has also consistently called for peace and unity. Today's meeting with the Ministry of Foreign Affairs offered an important opportunity for our two governments to articulate our policies and concerns.
Muzvare Riggs vati kodzero yekuvhota yakakosha kumunhu wese wemuZimbabwe uye America haina divi rainorerekera. Zvichakadaro, ambasada Chikava vanoti zvavashora zvikuru nyaya iyi vachikurudzira America kuti isiyane netsika yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Vati maitiro emuzinda weAmerica anotyora chibvumirano cheVienna Convention on Diplomatic Relations cha1961 chinokurudzira nyika kuti dzisapindire mukutongwa kwedzimwe. Izvi zvatsinirwa nemutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Nyika nenyika hadzibvumidzwi kupindira mune zvematongerwo edzimwe nyika. Saka ndodonzvora taita kuti tivashedze tinzwisisane. Zimbabwe inokoshesa ukama hwayo neAmerica. Tinoda kuti ukama huwindire mberi. Saka petinoona zvimwe panenge pasina kuti tsvaruka, tinoshedzana tombobvunzana kuti konai zvii zvaitika kuti tisadyidzana zvakanaka. Ndo zvaitika pazuva ranhasi.
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Wellington Gadzikwa, vatiwo zviri kuitwa muAmerica zvinokanganisa nyaya dzekudyidzana.
Zimbabwe ine kodzero yekuti iudzive America kuti zvamakuita isi hatifani nazvo.
Vachitaurawo maonero avo, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vati havaoni havo patadza kutevedzerwa chibvumirano cheVienna neAmerica.
Izvi zvinova zviri zvinhu zvinganzi hazvizi, zvinganzi zvingave kuchikora tingati mutemo weZimbabwe, because kuvhota tinoziva, especially murunyararo, tinoziva kuti zvinhu zvinofanira kuva zvichiitika munyika ipi neipi pasi rese. Saka kana zvakunzi kuda kutaura pamusoro pema elections kana kutaura pamusoro perunyararo panguva yema elections zvakuinterfere nema internal processes, then panogona pane kakusiyana kuyatingati interpretation yemutemo kana kuti in terms of yatingati Vienna convention.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe.
Hapana chakashata pamavara ataurwa nenyika yeAmerica kukuza kuti Zimbabwe iite sarudzo dzomujekerere dzavanhu dzokudzika hurumende inobva kuvanhu. Nenyaya yokuti America neZimbabwe dzinozvidzana, ndosaka dzine mizinda yavamiririri venyika idzodzi. Ndo zvinotodiwa izvozvo nenyika kana dzirizidzana. Hapana chakashata pazvo. Tinotokatyamara kuti kavari kugotaura kuti kupindira pakuti kudii.
Vachikava vati America inofanira kumira kunyora mashoko ane chekuita nesarudzo kuitira kuumbiridza ukama pakati penyika mbiri idzi. Zimbabwe neAmerica dzagara dzakarimirana kumuganhu kubva zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika zvirango vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti zvirango zvakauya mushure mekunge yatora minda kubva kuvachena chipa vatema. Nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti dambudziko rekunonoka kugoverwa kwemari dzekunze dzinenge dzatengwa nevemabhizimusi pamusika wemari yekunze weRBZ auction flow ndiro rimwe rezvikonzero zviri kuita kuti mitengo yezvinhu muzvitoro irambe ichikwira. Izvi zviri kuuya panguva iyo Competition and Tariffs Commission pamwe neNational Competitiveness Commission vachangobva kuburitsa gwaro riri kutiwo kudonha kweuremu hwedhora remunyika kuri kukonzerwa nenguva ndefu iri kutorwa nevemabhizimusi vakamirira mari dzavanenge vahwina pamusika wemari uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri abata nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, kuti tinzwe maonero avo.
Hatini chinhu chitsvaichi muchayoka kuti nyaya yekunonoka kubhadharwa kwemari nyaya yakambotaurwa munguva yakati kuti tikavindiswa nagavhuna kuti hatichatori nguva yakareba tisatabhadhara vanhu mari. Saka zviri kufamba zvichiitika zvichireva kuti hurumende haisi kunyatsogona kuti itwasanudze mashandiro emusika wemari iya inonzi interbank market yavanga vachida kuti inge iri dash system. Saka naizvozvo kana tikasadadzirisa kuti inyatsoita zvanga zvakatarwa izvozvo kuti iwe platform inoita kuti vanhu vaite price discovery mitengo mari yemuZimbabwe maringe nekunze kwenyika inge ichigadzirwa pamusika wero. Saka zvisa zvakanaka maringe nezvaidiwa izvozvo
tinoona kuti hurumende yakatora matanho ayo ekuti vanhu vabvumidzwe kupinza zvinhu kubva kunze vasingabhadhare mitero. Pati paya neshanduko heri yaakuratidza kuti vanhu vakwanisa kupinza zvinhu izvozvo munyika pasina mitero iri kubhadharwa.
Chinhu chanonoonesa vanhu iko zvino kukwira kwemitengo yezvinhu. Mitengo yezvinhu yakwira zvakanyanyisisa. Tireva kuti zviri kupinda izvi hazvisi kugona kuti zvive zvinodzikisa mitengo iri mumisika yedu yemuZimbabwe. Saka naizvozvo tinotoona kuti vatove dambudziko rokuti kukwira kwaita mitengo uku kwakuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka. Kana kufambiswa kwezvinhu ikoko hakusi kugona kuti zvikurambidze zvimwe zvanga zvichitoitika nokuti vaetanga rinocheka kwese zvichireva izvokuti hongu takabvumidza kuti vanhu vaonze zvinhu asi naizvozvo tinondourayawo zvakare maindastry nenzira iyoyo. Tikazoreva kuti zvive zvichipinda munyika zvinenge zvave kuuya zviri nyore zvosvika kuti makambani emuno atadze kukurudzana nezviri kubva kunze. Saka mukatarisa inonzi bhalansi iyayo yekuti zvinhu zvacho zvakamira sei, ini munotoona kuti masvondo mairi apfuura kana mwedzi wapfuura uyu zvinhu zvatotiomei kune vanhu vakawanda. Zvichireva kuti kana zvinhu chaizvo zvekudya kana zvinhu zvinoshandiswa nevanhu izvozvo zvingazvirao zvizvidzikiswe mitengo kana kuti zvite nyore yekupinda munyika hazvisi kupinda zviri nyore zvokuti zvigadzirise zvinhu zvaanetsa munyika kunyanya nyanya maonerwo ezvinhu zvinoshandiswa mazuva ose nevanhu nemitengo inogashirika.
tingaona here mune ramangwana nyika ichishomekerwa nemari yekunzei kuburikidza nemitemo iri kuiswa?
Tamudzokereda haishwe remari yekunze nderekuti tinoibata sei mari taeuka kuti gore rapera takatoudzwa kunzi mari yakapinda munyika 11.7 billion isazamboitika. Saka zvachitotaswa kuti gore rino pachapinda mari yakatowanda kukunda iyo. Tinoona zvakaitika kugoridhe, tinoona zvakaitika kumadiamond. Nyaya yedu iri pakubata kwatinoita mari yedu inonzi muchirungu stewardship, ndopane nyaya yahombe ipapo.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vange vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Baro raburitswa nemasangano anoti United Nations Agency for International Development, USAID, neInternews, rinoti madzimai nevanasikana vari pakati pezviuru makumi matanhatu kusvika kuzviuru makumi masere vari kubvisa nhumbu munyika gore rega rega. Vamwe vavo vanonzi vanobva varasikirwa neupenyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwe maonero avo.
Ichokwadi, hungoro netsvakurudzo iri kutiudza kuti madzimai anodarika 80,000 muZimbabwe vari kubvisa nhumbu, vamwe vavo vachitofa kurasikirwa neupenyu muchiitiko chakadai. Nyaya iyi haisi kutambirika zvine udzamu kana kuti zviri serious, haisi kutorwa as a threat to the health delivery system. Nemhaka yekuti hapana vatiri kumbonzwa kunzi vasungwa nemhaka yekuti vakabvisa nhumbu kana kuti vakabatsiridza kumukubvisa nhumbu. Zvino zviri kungoitika, madzimai vari kubvisa nhumbu, madzimai nevasikana vechidiki vari kubvisa nhumbu vachifa kumakoreji munharaunda dzatinogara, asi hapana zviri kuitwa, ndosaka zviri kuenderera mberi.
Chikonzero chiri kupa vanhu kuti vabvise nhumbu kudai chii?
Kune zvikonzero zvakawanda mukoma zvinoita kuti vanhu vabvise nhumbu. Muongoro netsvakurudzo yandakaitawo semunhu anoshanda nenharaunda, ndakaona kuti number 1, kuita nhumbu dzisina kunorongwa, atinoti unplanned pregnancies, mushure mokuita bonde risina kudzivirirwa. Chimwe chezvikonzero kutya kutotla kuti vanhu vanonditi chii, kuchechi kwandinoenda vakaona ndane nhumbu iye vachiziva kuti hauna murume, kana kuti munharaunda mandinogara vanhu vakaziva kuti ndane nhumbu ndisina murume, pamwe murume akashaika, pamwe kuti mwana wechikoro. Saka kutya ikoko kunoita kuti vanhu vabvise nhumbu, nokuti they want to look perfect in the eyes of people at the expense of the unborn child. Chimwe chechikonzero zveinzara, zhara chaiyo nhamo, mungava mumupacha marriage setup, murume anoti hatina mari yekuzochengeta mwana wangu uya, nepressure from partners. Pamwe wamitiswa nomurume munhu anobva kuti indine mudzimai wangu andikwanisi kurama chengeta mwana iye, zvinobva zvaita kuti munhu futi abvise nhumbu.
Saka vanoenda kun'anga here kana kuzvipatara? Vanobviswa nani nhumbu idzi?
Vari kubvisa nhumbu idzi, muongoro netsvakurudzo iri kuratidza kuti vashandi vezveutano, manesi vachiri muzvipatara, vanoshanda muzvipatara, zvimwe zvehurumende, vanoshanda mafamasis. Nemhaka yekuti pamwe mari dzavari kuwana ishoma, vakuita tumaside hustles vachitengesera mapirizi ekuti vabvise nhumbu. Zvakare zvemunharaunda dzedu kune vanoziva mishonga chaiyo yechivanhu inoita kuti vanhu vakaishandisa nhumbu dzibve.
Kuiwo mutemo wenyika unotiwo kudii nenyaya iyoyi?
Tiri kudivire mutemo Criminal Law Codification and Reform, Termination of Pregnancy Act Chapter 15.10 of 1977 inotaura izvoni kuti kubvisa nhumbu imhosva, hazvibvumidzwi. It's an unlawful act, it's a criminal offense, inotosungisa munhu kuvharwa mujere.
Zvingaitwa ndezvipi neveruzhinji kuti dambudziko iri ripere munyika?
Zvingaitwa kuderedza dambudziko rokubvisa nhumbu ndezvekuti ngapatombowanikwa vaviri kana vatatu vanosungwa munharaunda nenyaya yekubvisa nhumbu iyi. Nokuti maringe nemutemo weTermination of Pregnancy Act inotaura kuti anobatsiridza kubvisa nhumbu kana kuti anobvisa nhumbu anowanikwa aine mhosva inoita kuti avharigwe kwemakore asingadariki mashanu. Saka munhu tikambowana vaviri vatatu vanosungwa, zvinoita kuti vanhu vabengenuke varege kutora nyaya iyi zinyekenyeke. Zvekarezve vanhu ngavanyanye kudzidziswa nenyaya dzokudzivirira kana vari vana vechidiki kana vari vana vechikoro, kumboregedza kuita bonde kana kuita bonde rakadzivirirwa. Zvakare zveMinistry of Health and Child Care inogona kuti batsira padambudziko iri nokuita awareness campaigns nokudzidzisa vanhu nzira dzokuronga nadzo mhuri kuti vasasvika pakubata nhumbu dzisina kurongwa.
Nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Hungwe vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Bepa naure Herald rine nyaya yekuti dare remakurukota rinonzi rakatambira biri rakanangana nekusimudzira chiremera chevarairidzi kana kuti teaching bill. Vachitaura pakupera kwemusangano wedare remakurukota, vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJane Fan Muswere, vakati pachaumbwa kanzuru ichaona kuti varairidzi varamba vachikwenenzvera unyanzvi hwavo kuti vasimudzire dzidzo munyika. Bepanhau repadande mutande reZim Live rine nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe 133 nevapfumbamwe kana kuti 139 zvakamanikidzwa kuenda muunhapwa muna 2022 mushure mekunyeperwa kuti zvainge zvawana mabasa kunze kwenyika. Izvi zvakataurwa mudare reparamende uye vakawanda vakaendeswa kuOman. Bepanhau reChronicle rine nyaya yekuti paramende yava kuita chipatapata kuzeya nekupasisa biri rekuvandudza mimwe mitemo yesarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vatara zuva resarudzo nekuti vakangodaro mitemo mitsva iyi inenge isingakwanise kushandiswa musarudzo dzegore rino. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Pamusoro pastudio 7 apo tinoda kubvunza kuti nai vajonga ko iyo zeki iyi inoramba yakaviga kuti vamwe mapato asaone voters row inoda kuburitsira kune one party reSANU-PF asi mamwe mapato ichiviga asi ndo free and fair election yacho here iyoyi ko kana vachiti ivo vakahwina vanochei kuburitsa zvinhu zvese pachena zvinhu zvese zvekuti opposition party chaiyo haibvumidziwi kushambadza paredhiyo but ZANU-PF inenge ichishambadza paredhiyo iite meeting haibvumidziwi kuita meeting but ZANU-PF ichiita mameeting yangoti iite zvinhu zvakangoienderana nemusangano onzi vasungiwa asi ndo free and fair here ndibvunzire iwowo kune vezeki.
Mamukasei vashamarari vateereri veStudio 7, ndoda kupa kutenda kukuru kuna vachamisa nezvavaita chiratidziro chavatipa. Aiwa, ndinotenda zvikuru president nekutiratidza gwara kuti vana veZimbabwe tinofanira kuti tiende tirotarisa mazita kunzvimbo dzatakarejestera. Munozviziva kuti kana mai kunyange ari mwana ari kufamba mukatarisa dzinyari huku kana ingava mombe inosimuka yotanga kufamba then mwana otanga kutevera. Saka zvinhu zvatichatevera gwara ratiratidza vachamisa rekufamba vachindotarisa patakarejistra kuti tivhote tichindotarisa mazita. Aiwa, tinokutendai president wevanhu, tinokutendai president wenyika. Ndoya pana tetefadzai maere vanga vachirambidzwa. Vhidhiyo riri kutenderera richinyatsoratidza kuti mapurisa aivarambidzwa. Ndine mubvunzo kumapurisa ndichiti ko mapurisa edu isusuwo eze vana veTCC kusununguka kwedu chaiko chaiko kuripiwo? Ko mapurisa edu isusu ari kupi? Pagadzirisei ipapo mapurisa itai muchiziva. Tese tiri vana veZimbabwe tine kodzero yokuva muZimbabwe, tine kodzero yokusununguka muZimbabwe, tine kodzero yekutaura zvatinoda muZimbabwe.
Masvera sei pastudio 7 apo masvera sei. Taswera, taswera, mubvumbi, mubvumbi kwatiri mumativi mana. Inini ndirikutaura pamusoro pezeki. Iyi zeki ikai ndiye iri kutotiomesera upenyu hwedu kubva kare vachitoziva zviri kuitika zvavanoitirana nezano. Saka zeki izano hakuzi kuti zeki haizive zvairi kuita, ndeve zano vezeki. Chavari kudhiyera kupa vanhu mavhotas row kuti vaone chii, vari kuziva zvavari kuita. Vakatotengwa kudhara nezano, ndivo vari kutomesera upenyu hwedu kuti titadze kuenderera mberi noupenyu. Dai nyika yedu yakagarika kudhara, dai nhamo yese tisisina. Bati nokuda kwezeki ndiye honzeresi zeki.
Makadiko hama neshamwari, ndobva neparusapi apo padevedzwa apo. Zvikukumbiro vanhu muZimbabwe vanhu vese nyika dzese kutaura kuti monzora ada kuti vhingi musangano wedu weCC apo. Zvinhu zvedu hazvisi kufamba zvakanaka bana monzora. Monzora akatengwa, ari kukanya kanya nyaya monzora, ari kukasika monzora, ari pamwe pamwe chete nezani PF Monzora ndikukumbira kuti bviso tibvise nyaya idzo varume waira vada kuti pwanyira Zimbabwe varume waira vatikukumbirawo Monzora ngati tidzwirewo tsitsi Monzora ngaasati zororawo madhaka bamupati ngaasati zororawo madhaka munyika ba vanhu vamwari munyika umo
pa studio 7 masora sei vana mukoma hwande nevamwe vashamarari tinotenda news studio 7 nini zvangodada kutaura nemachinda ari kunoku mostly mazimbabwens ari muno musouth africa muno chibvunza kuti varume hatisi kurwadziwa here nezviri kuitwa kunyika kwedu nekuti unotofind out kuti varume vazhinji vari muno mune vanhu vakatowanda madifferent ages asi unotoona kuti vanhu vatolose hope zvokusvika pakutoti munhu ari kutongoita mamanual jobs asina kana pension kana chinotonzwa choti hainini zvitorinani totsvaga mari asi kuona kuti mari ari kutsvaga not enough tizomusustain after about 20 years to come or something hapana mari yaunenge unayo paunosvika 20 years from now usina pension usingashandi basa registered saka ndinoti varume dai tangoshinga tanogadzira zvimwe kumba tinongoenda kumba tonovhota todzoka anditi toenda kusimba tonovhota todzoka kudzoka kuno kuti changodzoka hapana munhu unombozotadza kudzoka nekuti wati wavhota but zvee zviri nani kudzoka tichizoshanda tichiziva kuti mari yatinoshanda chiro yonokonveto tichiinda kuma whatever currency yatichishandisa but inenge ine value pane kuti unoti unoshanda mari yacho yaunopaunonekonveta it's not gonna be enough and hatina any back week chichazotisustain after tisingachakwanisi kushanda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawanewo mukana wekuburitswa pamhepo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mitengo yezvinhu muNigeria iri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi achangobva kutora mhiko yekutungamira vaBola Tinubu vadzosera mitero yaimbenge yabviswa nehurumende pakutengeswa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Nigeria inoshandisa mabhiriyoni emadhora pagore kuti vanhu vakwanise kutenga mafuta ekufambisa dzimotokari nemutengo wakaderera. Paimboedza kudzoserwa mitero makore adarika, vanhu vairatidzira zvakasimba zvaizopa kuti hurumende idududze. Apo papera gore kubva mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaparura gungano reIndo-Pacific Economic Framework kana kuti IPEF, zvimwe zvibvumirano zvakaitwa zvinonzi zvave kupapundutso. Zvibvumirano izvi zvinosanganisira kuita mushandira pamwe pakuona kuti zvinenge zvichitengeseranwa zvikanganiswe pakutakurwa. Dzimwe nyika dziri mugungano iri dzinosanganisira Australia, Japan, Thailand, Vietnam, Indonesia nedzimwe. China haisi mugungano iri asi yakatumira nhumwa kuDetroit muAmerica muri kuitwa musangano uyu weIPEF. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wesangano revechidiki reZimbabwe Youth Council vaBrian Nyagwande vanoti vari kufadzwa nezviri kubuda mukushanya kwavari kuita munyika yeAmerica, umo vari kusangana nemasangano anoshanda nevechidiki munyaya dzerunyararo nekumiswa kwekunwa kana kuputa zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaNyagwande.
Zita rangu rinonzi Brian Nyagwande, ndiri executive director webato revechidiki kuZimbabwe rinonzi Zimbabwe Youth Council, rinova bato rakagadzirwa nehurumende kuti ringe richimirira nhau dzevechidiki maererano nebudiriro yevechidiki kuti vangawane sei yamuro kubva kuhurumende nekutiwo hurumende izive zvinoda vechidiki. Saka ndobatora ndomirira ndakakuZimbabwe.
Tinoona kuti gore rino igore resarudzo uye zvevechidiki ndivo vanowanzo wanikwa ivo vachipomerwa mhosva yekuti vanoshandiswa nevemapato kuita zvemhirizhonga. Munombotaura here nevechidiki panyaya iyi takanangana nesarudzo?
Isu sebato revechidiki tinotaura zvakanyanya nevechidiki kuti vechidiki vasave vanoshandiswa musarudzo kukonzeresa mhirizhonga. Senyika yeZimbabwe uye sebato reZimbabwe Youth Council, takabatana maoko neveZimbabwe Electoral Commission kuti tinge tichifambira mumativi mana akasiyana, tichiedza kushambadzira kuti senyika yatarisana nezvesarudzo ngatiite sarudzo mune runyararo zvisina mhirizhonga.
Tinotarisa zvakare kuti pane dambudziko ratekechera munyika, dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka nyanya nevechidiki. Pane zvamuri kuita here sesangano?
Chekutanga, ndinoda kubvuma kuti zvekutorwa kwezvinodhakwa munyika idambudziko hombe, uye hurumende yeZimbabwe iri kushushikana chaizvo kuti ingaedza sei kuti vechidiki vange vachiregedza kutora zvinodhakwa. Hurumende yedu kutaura kudai zve yakafoma bato rembatanidzwa maministri akasiyana siyana rinosanganisira Ministry of Youth, Sports, Arts and Recreation, Ministry of Labour, Public Service and Social Development, Ministry for Home Affairs, Ministry of Health. Chirongwa ichi chine mapila ndingati mashanu anotarisira kuti tingadzivirire sei kutorwa kwezvinodhakwa kufrom wechidiki. So hurumende yedu iri kubvuma kuti tine denda hombe rekutorwa kwezvinodhakwa, and haina kugara nemaererano nekungosiya zvichienda zvakazvuma zvachiri.
Mungati imi hurumende iri kubatsira sei mukubatsira kune avo vechidiki vari kutora zvinodhaka?
Ministro ino zvimwe zvirongwa zvairi kuita zvinoita kuti vechidiki vange vachiva vanowana zvekuita, because dambudziko rekutora zvinodhaka nderekuti rinouya nekuti vechidiki vanenge vasina zvakawanda zvekuita. Asi ndoda kuyeuchidza vechidiki kuti hurumende yedu iri kuisa zvirongwa zvakawanda kuburikidza neministri yevechidiki, zvinosanganisira kuvapo kwematraining center, atinoti mavocational training center, ekuti vaya vanenge vasina kunyatsa kubudirira zvakanaka mubvunzo dzavo vanogona kuenda kunodzidziswa maskills vachiregera kutora zvinodhakwa. Vanogona kudzidziswa maskills ekuvaka, maskills ekusona, maskills ekurima, maskills ekuita zvakasiyana siyana. Hakumbodiwi 5-4 levels kumwe kwacho. Kumwe kwacho ndekwe kungoti kana iwe une chido chako chekuda kudzidza unoenda uchinodzidziswa.
Mutungamiri wesangano revechidiki reZimbabwe Youth Council vaBrian Nyagwande vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuAtlanta, Georgia muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Muzinda weAmerica muHarare unoti ucharamba uchikurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo dzegore rino, kunyangwe hurumende iri kuti uku kupindira mune zvematongerwo enyika. Imwe nyanzvi dzezveupfumi inoti kunonoka kugoverwa kwemari dzekunze dzinenge dzatengwa nevemabhizimusi pamusika weRBZ Foreign Currency Auction Flow ndiro rimwe rezvikonzero zviri kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira. Masangano eUnited States Agency for International Development, USAID, nereInternews anoti madzimai nevanasikana vakawanda vari kubvisa nhumbu munyika gore rega rega. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau tiri kuno kuWashington DC. Ini ndini Evans Zininga, ndokusiyai muri mumaoko aChris Gande achikupai nhau dzeIsiNdebele. Yoti murare zvakanaka.